danho rakatorwa nePSL rinoreva kuti chikwata chenhabvu cheMutare City Rovers chikwanise kushandisa nhandare iyi kudzamara yagadziriswa sezviri kudiwa nePSL. Izvi zviri kukonzera kunyunyuta kwevatsigiri vechikwata ichi, icho chinozivikanwa nerekuti Magusha. Nhandare iyi inonzi ine makomba zvakare inofanirwa kunge ine chivakwa chakapoteredza nhandare yacho. Kumboparwa kwesa kubva stadium kwapa kuti Mutare City Rovers itambe mitambe yayo kugwanzura stadium muHarare kudzamarasa kubva stadium yagadziriswa sezvinodiwa nePSL. Mumwe wevatsigiri vechikwata cheMutare City Rovers vaIsrael Zulu vanoti PSL yavabata nekuseri kweruoko sezvo vange vofarira kudzokera kwechikwata chavo munhabvu yepamusoro munyika.
Zvaita PSL vacho atotishaishira nekusakubva because tata nemuti 2 years tisinge kuti tisikaoni premier muno mamutare. Tatatofara kuti no Magusha zvaapindawo takuonochi takuonawo premier. Right, tikatarisa kuti magrounds ari muZimbabwe, there is only one ground muZimbabwe basi inogonawo kuti gorotabiwa wavo iyo bora repso iyo ground racho iroro riri pa FC Platinum ndiro basi kumandawa stadium. Not kuti anoita kutoita utsinye kwaroita because zvikuitika muZimbabwe takutiitirana utsinye nekubhora nekubhora kuti bhora rire kwaMutare maimbobvumire kuti bhora racho first petaimotava division 1 kuti anga achimbotambira musalva stadium vari vakatomboramba kuti ano haafani kutambira mubhozi hamudini hamuiti mazvona vatikatitori timu yemaMutare kuenda koitambisa kuHarare tinosapota sei.
Mumwe mugare wemaMutare vaEric Chaipa vanoti havaoni chakaipa nenhandare yavo yesakubva
nemhaka iye ari kudaro because i premier iyoyi Magusha akatambira musakubva stadium tikawinira musakubva stadium and
nhasi mota hazviiti
is it fair? It's unfair. Already nguva yandabva kudanga mvura ndapfuura ndichiona paine anhu anga ari kutogadzira chijura uye mota hamuiti seisi matimu acho mazhinji maakuti imimi Mutare City Rovers yobva muno muenda kuHarare isusu tichida kuenda kuionawo manje tinoenda nei manje. No, it's very unfair. Ngaone zvekuita ikoko chiyangwa nhamwako beware.
Mugari wemumusha wechikangava Peter Kumbula vanoti havaoni chakaipa nekuti nhandare itange yagadziriswa sezviri kuitwa sezvo izere makomba nemakomba uye isina jurawall.
Hazvitori raiti ngatanga agadzisa ground ariitiwa because rakadhakwa ground makomba akazaramo papremier ariiti background plus kwese kumajurawall akafa meso mapana kana charombogadzirisa dai akatanga kugadzirisa kudhara ringadai raraiti. Saka kana rikakondemwa ndokuti ambogadzirise pamwe zvingaita nani.
Mushandi wekanzuri guta reMutare muzvare Elizabeth Sivanda vanoti vanotarisira kuti mukupera kwemwedzi wakurume kana unotevera wacho vanenge vapedza basa rekugadzirisa nhandare iyi.
Mitambo inonge yamboiswa kuHarare but izvozvi taredi kuti mitambo inenge ichidini ichizoiswa ngoti ground rakugadziwa by mid March or April zvinonga zvanaka zvain process.
Nhandare yesakubva inoshandiswawo nezvimwe zvikwata zviri mudivision 1 Eastern Region zvinosanganisira Buffaloes inova timu yemasoja uye Tanex timu yeveprisons. Nhandare iyi inopinda vanhu zviuru 10 nezvishanu kuti izare. Ndakamirira Studio 7 maMutare ndini Lloyd Damoyo.